Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, mbudzi 8, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vataura kekutanga vachiti vakadzinga vaEmerson Mnangagwa vachivapomera mhosva yekuda kukanganisa kutongwa kwenyika zvakanaka. Mashoko atiri kutambira anotiwo vaMnangagwa vamboenda mupoteri kuSouth Africa vachityira upenyu hwavo. Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vanokundwa musarudzo yameya weguta reAllentown kuPennsylvania muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vataura kekutanga kubva pavakadzinga mumwe vatedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa vachiti vaMnangagwa vakanga vanonokerwa nekuda kutonga zvekusvika pakuvazvidza. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Pamberi yeZANU-PF nakomana Dharaji Mugabe
vashitaura nevatsigiri vavo nhasi pamuzinda webato ravo pamberi pemusangano wekomite pamusoro webato ravo yepolitbiro. VaMugabe vati vakadzinga vaMnangagwa nepamusana pekuti vakange vovazvidza.
President will carry me to victory. Ndoyavanga vachifunga. Zvino president vairamba kufa, vairamba kubva. Zvino zvaramba kudaro. Vakachiinda kuita zvokupoera ini ndokuchironga zvino kuti vanhu vakakuipaimbiri kukuimbirai minezwi riri pamusoro. Uyu mudzimai uyu anonzi mudzimai wapurezidendi anoramba achikukritisizai. Ndiye achatanga kutaura. Ngatiitei midungwe yemota dzichauya nevanhu vachaita manoise chete. Vamwoko.
VaMugabe vati vaMnangagwa vakanga vononokerwa nekutonga zvekuti vakange vave kuenda kumapostori kunobvunzira kuti vachatora matomhuriri nekubva kuna ivo vaMugabe. Vaenderera mberi vachiti kuita mutungamiriri wenyika kunoda vanhu vakazvipira kumirira nguva, vachiti rwendo rwokuti munhu azotungamirira rwurefu rwune makuva mukati uye haruna kudimurira.
Hauedze kuti rwendo rwakareba dai ndatsautsira kuti ndikurumidze kusvika. Ndoenda nechinzira chepapapa. Zvinzira zvacho zvine shumba. Zvine makomba. Zvine rufu. Chenjera, mose mayufito chenjerai, rwendo rurefu, harudimburirwe, aiwa. Harudimburirwe, there is no shortcut to being the leader of the people.
VaMugabe, vatiwo vaMnangagwa ndivo vaipesvedzera kuti amai Joyce Mujuru vadzingwe mubato, vasingazive kuti vaMnangagwa vaifambisa tsoro yekuda kuzovatorera masimba. Amai Mujuru vakadzingwa muhurumende pamwe nemuZANU-PF na 2014 vachipomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura vaMugabe. Murongi wemisangano mboka reve chidiki muzanu PF, Re Youth League, va Innocent Hamandishe, vatiwo vamunangagwa vakanga vazadza vatsigiri vavo mapazi ose ehurumende kana kuti state capture, vachiti vanhu vose ava vanofanira kudzingwa.
Nyaya baba yemalakosti haigumire mupati chete, kuma government institute ikoko kwangwa zara futi malakosti, maboards mama nemalakosti. Hila inavo vese clear system tunokuwa dzinoba maelection. Vanhu vaipava, vanhu vaipava pasi pasi nelakosti.
Vataura vakamirira maprovince ose ZANU PF pamusangano uyu, pamwe nevataura vakamirira boka revechidiki pamwe neremadzimai, vati vakabvumirana kuti mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vatsive vamunangagwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Amai Mugabe avo vataura vachiita kunge munhu ari kuparidza, vati vachaita zvinhu zvinenge zvataurwa nevanhu.
Ndakangwa kuti hanzi ukabuda muzano PF hanzi unonyana sheseshizha. Mhanje ndoda kukudzai kuti ukabuda muzano PF unounyana sesinini. Munoziva zvaita sinini richifamba rino, nyangwe rikada kutatamuka sei rinorama rakangounyana. Unounyana sesinini ukabuda muzano PF. Zvino ini dzimwe nguva kana ndichitaura ini ndichiti ndichikota vhesi yangu iyaya yandinofarira sere Proverbs 16:9 kutaura kuti in the hearts humans run their course and the Lord establishes their steps. Mumwoyo make munhu ane pfungwa dzake dzaanoti mangwana ini ndichave mutongi, ndichave pana Mugabe, asi Mwari anenge aine maplans ako. Saka munhu wese ukanzwisisa Bible kuti utungamiriri hunobva kudenga hausi hwokumanikidza.
Vose vari kufungidzirwa kuti vari kutsigira vamunangagwa vanga vachitsoropodzwa pamusangano uyu, uye washandiswawo nevatsigiri veZANU PF kukumbira ruregero rwokusveriredzwa kwakaitwa amai Mugabe kumusangano wakaitwa navamugabe nevechidiki veZANU PF kubulawayo pakupera kwesvondo. Zvichakadai vamugabe vati nyaya yataurwa yekuti mudzimai wavo agadzwe semutevedzeri wavo vachaiongorora nezvayo pamusangano wekongresi yechimbi chimbi yakatarisirwa kuitwa mudzuno uya.
Ndikati dai wambotarisa nguva nekuti zvimwe pamwe mhepo ichauya afiramba uchimbopenya kunge suva.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaimbova muteedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakadzingwa basa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vanonzi vanyora tsamba kuvatori venhau vachiti vabuda munyika vachityira upenyu hwavo. Mumashoko aya atsinirwawo nevatori venhau uye vamwe vari pedyo pedyo navo, vamunangagwa vati upenyu hwavo nehwemhuri yavo huri panjodzi kubva kuvanhu vavati vakamboedza kuda kuvapfuudza nemuchetura. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vamunangagwa vamboenda kunopotera kuSouth Africa pari zvino. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vanzi vanga vari musangano. Hatinawo kukwanisa kubata mutauriri wezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeSouth Africa vaClayson Monyela sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mutsamba iyi vamunangagwa vanoti bato reZANU PF rave kuita kunge umambo hwemhuri yavamugabe chete. Vativo iko zvino yave nguva yekuti vanhu vamire kunamata vamwe vanhu vanoda kuzviita savana Mwari. Vativo bato reZANU PF rapindwa naPongwe, uye mashoko anoratidza kuti vanogona kuumba bato ravo voga nevamwe vakadzingwa, vamunangagwa vati vachadzoka munyika munguva pfupi inotevera kuzotungamira ZANU PF chaiyo, kwete yazara nevanhu vasina nhoroondo yehondo. Kuwedzerawo kusajeka kwezvinhu mubato reZANU PF, nhasi munyori mukuru wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vativo ivo ndo vatodzinga vamugabe mubato nekuti havachateedzere gwara rehondo.
Inini ndaverengeswa speech asi ndatenda makomrades nemhaka yekuti vaona dambudziko rata rave nenyika rave nerevolution. Saka vakawirana kuti aiwa ngatichidzingai mugabe wacho nemabhururu ake nemhuri yake tichironga musangano wedu tichienda mberi.
Vamatema danda vati vamugabe vauraya bato reZANU-PF vakati havasi kuzosiya bere rakarinda chitunha. Bato reZANU-PF rinonziwo rave mubishi kudzinga makurukota ehurumende ose, nhengo dzedare reparamende nedzimwe nhengo dzebato dzinofungidzirwa kuti dzinotsigira vamunangagwa. Politbureau yeZANU-PF iri kutosangana pari zvino muHarare. Vari kunzi vadzingwe vanosanganisirawo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo, gurukota rezvevasori Kembo Mohadi, gurukota rezveumhizha wekusora vaPatrick Chinamasa, gurukota rinoshanda muofisi yavamugabe vaChris Mushowe kumatunhu aitawo kugedageda kwemeno kwakanyanya nenyaya yekutya kudzingwa kuMidlands nekumasvingo. Mutauriri weZANU-PF mudunhu remasvingo vaRonald Ndava vaudza Studio 7 kuti vakangomirira kuona kunowira tsvimbo nedohwe.
Hatisati tava nemukana wekuti tingati kupai zvizere kuti pane vadzingwa here kumasvingo, pane vasati here kana kuti pane vadii. Chatinongozva ndechekuti pane vari kutaurawo kuti toda kuti vanhu vadzingwe, zvimwe zvangu havazviri kuendana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vanoti zvinonetsa kuti vamunangagwa vakaomba bato ravo vangawane here rutsigiro.
Kunze kwavakambosarudzwa kuconstituency kwavo kwavakazosira mudzimai wavo, pachine iye atingati national scale, hatisati tamboona hedu kuti vamunangagwa vanoita zvakadii musarudzo. Asi mumazuva azenge voswedera pedo nekudzingwaya, angava kuratidza kuti inogona kunge yanga yavawo nhengo muZANU-PF zvekuti vanga vavawo nechita chamutembwe chinovatevera.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanotiwo vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kuda kuti vamunangagwa vabatane nevamwe vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru kuti vakwikwidzane navamugabe musarudzo dzegore rinouya. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaCarles Puigdemont avo vakabviswa pachigaro semutungamiri wedunhu reCatalonia muSpain nevamwe vavo vana vaimbova makurukota muhurumende vakasunungurwa nemusi wesvondo mushure mekunge vazvipira kumapurisa muBelgium. VaPuigdemont nevamwe vavo vakange vakurudzira kuti dunhu ravo reCatalonia ribude muSpain rive nyika yakasununguka ichizvitonga yega. VaPuigdemont vachamiswa pamberi pedare redzimhosva masvondo maviri asati apera. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanogona kusangana mukupera kwesvondo rino kumusangano wezve kumucheto wemusangano uchaitirwa kuVietnam. Chipanga mazano chavaPutin munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika vaYuri Ushakov vanoti pane zvakawanda zvinofanira kukurukurwa uye vakagadzirira kuita musangano uyu. Hurumende yavaTrump yamisa kuchengetedza nekubatsira vanhu vekuNicaragua vanogara muAmerica vanosvika zviuru zviviri nemazana mashanu. Vanhu ava vanga vachibvumidzwa kugara nekushanda muAmerica pasi pechirongwa chetemporary protected status nebazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika yeAmerica. Asi vanhu ava vanzi nebazi iri vabude muAmerica musi wa5 ndira usati wapera. Kunyange hazvo Zimbabwe Electoral Commission yatanga urongwa hwekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota, uwandu hwevanhu vanyoresa kuti vagovhota Bulawayo ndihwo huchiri pasi pasi pane mamwe matunhu ose. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvesarudzo muBulawayo amai Stembiso Kupe vaudza Studio 7 parunhare kuti kubvira pakatanga chirongwa chekunyoresa vanhu kusvika nezuro, vanhu zviuru makumi manomwe nezvitatu ndivo vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawanda vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino, avo vanopfuura zviuru mazana matatu nezvipfumbamwe. Dunure Matabeleland North, Ravene wano anopura zuhuru zana nezvitanhatu, uye Dunure Matabeleland South, rine wano anopura zuhuru makumi masere nezvina. Matunhu maviri aya pamwe neBulawayo ndiwo ane vanhu vashoma vanyoresa kusvika pari zvino. Amai kupe vatu uwandu uhu huri pasi pevanhu zviuru zana vavange vachifungidzira kuti vangadai vanyoresa kusvika pari zvino. Asi vatu vanotarisira kuti uwandu uhu hunogona kukura kusvika pavanotarisira nekuda kwekuti vakatanga urongwa hwekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota, kusanganisira kuve nenzvimbo dzekunyoresa kunzvimbo dzine vanhu vakawanda pamwe nekudzidzisa vanhu pamusoro pekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Zeki iri kushandisawo mikana yemisangano kusanganisira yezvematongerwo enyika kupa vanhu dzidziso yakadaro sezvayakaita pamusangano wePresidential Interface muBulawayo nemusi weMugovera. Pamusangano uyu, mumwe mushandi weZeki asina kudomwa nezita akaudza vanhu zvinhu zvinodiwa kuti munhu ukwanise kunyoresa kuvhota.
Unogona kushandisa chero envelope yetsamba yawakamboreceiva pamba paunogara. Envelope iyo yainenge ine zita rako neaddress yako yakadhindwa kupost, iproof of residence. Unogona zvekuti inini zvese zvamataura izvi ndogona kuzvishaya kana kuti ndakatozvishaya. Tinokubvumira kuti huya kuZeki kuri kuregistwa kuregistration point. Wouya wakatakura chitupa chako kana kuti passport yako, wosvikoti vanhu veZeki ndipei affidavit. Vachakupa affidavit ya unonyora zita rako neaddress. Chete chete ndo zvinodiwa. Haidi kuti unyore chimwe chirungu kana chimwe chitonga kana chimwe chishona chakagozha handiti. Inongoda address yako chete nezita rako wosaina.
Zvisinei kuti veZeki vanoti kuita izvi hakunetsi, vanhu vakawanda munyika vari kuramba vachichema-chema nerekuti vari kunzi varatidze magwaro anoratidza pavanogara ayo asina vanhu vakawanda. Mumwe mugari weMubulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti Humphrey audza Studio 7 kuti asati anyoresa nekuda kwekuti ange asati awana nguva uye ange achinzwa nyaya yekuti kunyoresa kwacho kunonetsa.
Yanga iri combination yokuva busy plus futi I was told kuti it's a big hustle for munhu asina residence nezita rake, and I'm one of those people. Saka for me to actually go there and start wasting my time ipapo ndandisingatombogona. But as it stands, I heard utizopava pakachinjiwa the setup in terms of requirements a proof of residence. Saka nasi chaiyo ndotofanirwa kutorana nemhuri yangu totoenda tonotry kuti tiregister and see for ourselves kuti situation yacho yakamira sei.
Mutauriri webato reZapu vaipitule Maposa vanoti zviri pachena kuti mutemo wekuti vanoda kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza pavanogara uri kuviringidza vakawanda. Vanoti vamiriri veparamende vanofanirwa kuona kuti vabatana mukuita kuti mutemo uyu ubviswe.
Dambudziko riri kunyanya kuvepo semanziro atiri kuita mukufamba nokutaura nevanhu inyaya yeproof of residence iri kudiwa neZeki kuti munhu akwanise kunyoresa kuti avhote. Idambudziko ratakataura nezvaro kubva chirongwa sati chatanga, asi veZeki vari kuramba vakamira ipapo vachiti inyaya yemitemo zviri paconstitution. Semaziro atinoita mitemo inochinjwa nevanhu kupfurukidza neparamende. Saka tiri kudaidzira mapato ese ari muparamende, maMPs ese ari muparamende kuti vatarisise nyaya iyi, vaigadzirise, vabvise requirement yeproof of residence, nokuti ndiyo iri kukanganisa chirongwa chekunyoresa kuvhota.
Chirongwa chekunyoresa vanhu munyika chave muchikamu chechipiri chezvikamu zvina zvechirongwa ichi. Chikamu chechipiri, icho chakatanga musi wa29 Gumiguru, chinopetwa musi wa13 Mbudzi. Bulawayo ine nzvimbo dzinopfuura mazana mana, kuchange kuchinyoreswa vanhu kusvika panopera chikamu chechina chinove chekupedzisira chechirongwa ichi musi wa19 Zvita. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi waGumiguru 29 kusvika Mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. KuBulawayo Metropolitan, endai kuBulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. KuHarare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa.
Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, and Aikushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga, Kumashonaland East, and Aiku Uzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central, Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North, Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde, Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pawebsite yedu pa www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Gungano rekupambairo vanhu vanoshanda kusimudzira nharaunda dzavanogara nekumusha veku Zimbabwe vave kugara muAmerica reZimbabwe Achievers Awards kana kuti ZA riri kuitwa kuDallas, Texas musi wa11 Mbudzi 2017. Praxidis Jeremiah weStudio 7 aita rombo rakanaka rekuita hurukuro nemumwe wevari kuronga gungano iri vaGeorge Muzvare yatonderai Karimazondo vari kuTexas vaita navo hurukuro inotevera.
Takatanga Zim Achievers Awards mugorera 2014 ndineva ndinopinda navo kuchechi vane maelder angu muchechi. Takasangana tikaona kuti muno muAmerica mune maZimbabweni akawanda zvekuti vari kuita zvinhu zvinosimudzira mureza wenyu yeZimbabwe pamusoro. Saka takafunga kuti tiri kuno hurumende yedu haititende nekusimudzira kwatinoita. Saka sevanhu takangofunga kuti tingobatana titange chikwata chedu cheZim Achievers Awards tine chinangwa chekuti tikwanise kuti vamwe vari muno vazivo vamwe vanhu vari kuita zvinhu zvakanaka zvinosimudzira zita renyika yedu pamusoro.
Chinangwa chaicho chaicho chakaitai kuti muite pfungwa idzodzo dzekuti munge muchipa mibayiro chii chakakusimudzai?
Saka taive nevanhu vataive navo mupfungwa dzedu vatakangoti patakatanga, you know, kune vanhu vakati vananhingi pese panzi paitika rufu vanomhanya, pese panzi paitika dambudziko vanomhanya, panzi pane munhu ashaya pakugara vanomhanya. Saka tingatingovapaiwo ruremekedzo nekuvapa awadi yekuvatenda kune zvese zvavanoita. Ndo matangira atakaita.
Mibayiro yamunopa maodzi aya anouya nemari here?
Organization yedu iorganization isina mari. Vatapa maawadi in the past tinovapa a plaque yakanyorwa zita ravo. Vese vanotenda kuti maita henyu mandisimudzirawo ndazivikanwa nevanhu kuti ndinoita chinhu chakati.
Chiitiko ichi chiri kuitikira kupi chaiko chaiko?
Gore rino tinenge tiri kuDallas, Texas, kuhotel iyo inonzi Marriott Dallas at Quorum. Tine entertainment, tine mukomana muimbi anogara imo muno muAmerica anonzi Peter Tulan, uyezve tine mukomana Alfred Gainda anozivikanwa nebiri yecomedy.
Zviri kuitika rini izvi?
Musi wa11 November tinotanga na 6:30 PM manheru. Vanoda kupinda kugeneral admission is $60, kuVIP is $75. Asi chandoda kukurudzira vanhu musandabva pano ndechekuti tengai matiketi. Gore rakapera takazadza tikadzorera vanhu kumba.
Avo vanga vari Muzvare tonderai Karimazondo mumwe wevari kuronga gungano rekupa vanhu bairo reZimbabwe Achievers kuTexas. Vagari vemudhorobha reAllentown riri mudunhu rePennsylvania muAmerica nezuro vakapa meya vari pachigaro veEdward Palowski mamwe makore mana ekuti vatungamire zvakare guta ravo. VaPalowski vakakunda vamwe vanhu vana vavaikwikwidzana navo vanosanganisirawo chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo. Mutori wedu nhau Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Vatembo vakakwanisa kuwana mavoti anoita mazana maviri chete, zvichienzaniswa nezviuru zvina nemazana manomwe ane makumi mashanu nemasere akawanikwa navapoloski vebato reDemocratic Party. Vatembo vanoti vanotambira chose zvakabuda musarudzo uye vanotora mukana uno kukorokotedza vapoloski.
You know, I would like first of all to congratulate Mayor Poloski akawina. Inini, you know, semuna angaripo chikwidza nayo namwe 3 vangaripo we 5 of us. Pai kwanisa kubuda munhu wandi aikwanisa kuhwina chete. Saka tinova congratulate vapoloski kuti vahwina for the fourth term. First of all, turnout yedu yanga isina kunyanyonaka.
Vatembo vakakwikwidza vakazvimirira. Vanoti chikuru chakanyanya kuita kuti vakundwe zvine mutsindo wakadai inyaya yekuti vanhu vavaimirira vazhinji vavo varombo, izvo zvakaita kuti vakundikane kubuda kuenda kunovhota sezvo kwainaya zvakasimba. Vapoloski vati vakasarudzwa zvakare nokuti zvavaitira vagari vemuAllentown makore 12 avanga vari meya zvikuru kwazvo. Vati vakakwanisa kuunza mabasa nebudiriro muguta ravo pamwe nekuvandudza nyaya dzedzidzo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muPhiladelphia muno muPennsylvania chaiteverawo sarudzo dzakapindwa navatembo idzi, amai Angela Moyo Hadi, chinoti kukwanisa kukwikwidza kwakaita vatembo musarudzo dzekuAmerica mucherechedzo weutongo hwejekerere hunowanikwa muAmerica husingakwanisi kuwanikwa kumusha.
Handifunga tati tasvika pastage yokuti nezvatadzidza tiri kunze kwenyika, you know, zvandati mbotaura kuna mukomana ndikati ndane 20 years ndiri muno, haisi nguva yakareba zvayo, kasi nguva yakareba, you know, zvatadzidza nezvatajaira ndinotaura madiro, ndinoita madiro, you know, ndinongofunga madiro. Saka kuti ndisvike kumusha kuya kuya nditange kutaura madiro.
Asi vatembo vanoti kunyanga hazvo vasingashuviri kuti vapoloski vasungwe, vanofunga kuti nyaya dzavari kupomerwa dzinodarika makumi mashanu dziri kumatare edzimhosva dzichavatadzisa kuita basa ravo rehumeya nemazvo, sezvo vachange vachimhanya-mhanya kuenda kumatare edzimhosva.
Handizivi vanhu ndivo vakaita kuti vasarudze vapoloski, but vanhu vari kuziva kuti vapoloski vane mhosva dzavanenge vachimirira mumadare. Probably in January vanenge vachimirira madare, but handizivi kuti vanhu vakafunga kuti, you know, kuvhota kwavari kuita zvichavafambira kana chii, but ini ndinofunga kuti izvo zvandaigara ndataura kuti ini handidi kuvakurudzira kuti vaende kujeri kana chii, but zvinhu I think zvichaaffecta uranwa kwecity council yemunomo.
Asi vapoloski vaudza Studio 7 kuti havaoni izvi zvichivatadzisa kuita basa ravo nemazvo. Vaimirira bato reRepublican Party vaNet Hyman vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana mana ane makumi mana kuchiti vaJohn Ingram vaive vakazvimirira vachiwana mavhoti mazana mana nemakumi masere nemapfumbamwe. VaRay O'Connell vebato reDemocratic Party, avo vainge zita ravo risiri pamagwaro ekuvhotera vari anganzi pachirungu write-in candidate, vakawana mavhoti zviuru zviviri nezana rimwe chete nemakumi mapfumbamwe ane pfumbamwe. Guta reAllentown rakawambwa mugore ra1762 uye pari zvino rine vanhu zana nemakumi maviri ezviuru nemazana maviri nevanomwe. Ndakamirira Studio 7 kuAllentown kuPennsylvania, ndini Jonga Kandemiri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vataura kekutanga vachiti vakadzinga vaimbova mutevedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa Basa, vachiti vaMnangagwa vakange vanonokerwa nekuda kutonga zvekusvika pakuvazvidza. Mashoko atiri kutambira anoti vaMnangagwa vabuda munyika vachiti vari kutyira upenyu hwavo uye vamboenda muupoteri kwenguva pfupi muSouth Africa. Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vanokundwa musarudzo yameya weguta reAllentown kuPennsylvania muno muAmerica. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.